Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro chikumi 10, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu, iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzikwa kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rePVO, yasangana muHarare nhasi kuti izive zvakabuda muvanhu. Boka rehurumende rinoona nezvemagariro nechikafu rinoti matunhu maviri chete pamatunhu makumi matanhatu ndiwo ane chikafu chinokwana munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu, iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzikwa kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira rePVO Amendment Bill, yasangana nhasi masikati kuti izeye zvakabva muvanhu uye kuti bhiri iri ringafambiswa sei kuenda mberi. Asi zvinonzi mune kusawirirana kukuru pakuti bhiri iri rofambiswa sei, dzimwe nhengo dzeparamende dzichinzi dziri kuda kuti bhiri iri rinyorwe riri mururimi runonzwika nevanhu vose munyika, uye vanhu vapiwe zvakare mukana wekupa pfungwa dzavo. Izvo zvinonzi zviri kurambwawo nevamwe mukomiti iyi, vari kuti mune remangwana mabhiri achauya ndiwo anofanirwa kuzonyorwa ari mururimi runonzwika nevanhu vose. Komiti inonzi ichasangana zvakare nemusi wechina kuti ienderere mberi nekuziya zvakawanikwa kubva muvanhu zviri pamusoro pebhiri iri. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekomiti iyi, amai Mashonganyika, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata imwe nhengo yekomiti, vaJohn Kuka, vari mumiriri wemukobha muparamende.
Tinotenda nhasi chokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana nekomiti mafambiro atakanga takaita, asi tiri kuona paongoro yatatichiita kuti bhiri iri kune vamwe vanga vari kuti ngariendere mberi, kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira, kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubhiri rori mune zvinoda kukwenenzerwa kuti zvibude zvakanaka. Uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubhiri iri chii chiri kumborehwa zvikuru sei takanangana panyaya yemutauro, nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu. Saka tifaindi kuti tine vanhu vagari vari muZimbabwe vakasiyana siyana vanotaura mitauro yakasiyana siyana, anatonga, anandevele, zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mabhiri anotevera. Zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii. Uyezve patiri kutarisa tichitaura kuti ari wakabudo pese panotiwa mabhiri aya, ministry inenge ine bhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita kunoti makampeni awareness aya ekuti vanhu vazive kuti tichida kumboita nezvei.
Saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwikwa nevanhu?
Aiwa, hazvisizvo zvatiri kureva, nekuti kutaura kwandekuita ndekekuti zuva rana tanga tiri kusangana tichizeya bhiri, asi bhiri hatina kukwanisa kuti tipedze kurizeya rese muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifainaliza kuti tatenderana zvipi kuti tizive kuti tiri kubva kupi tichienda kupi nemabhiriwa.
Tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri. Mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa?
Kureva kwandamboita, kana tiri komiti tinogara pasi toita chisungo, toita chitenderano. Saka naizvozvo mune umwe anenge ane muono wanenge achiona mudare vatinge takagara vekomiti ro takapera chizoti isisu patinenge tagara toziva kuti tatenderana zvipi kudzokera kuwanhere kana kuti bhiri rinoenderera mberi nekuti tinotarisa nzvimbo dzatakaita kuti kwatakasangana nemachallenges nematambudziko inzvimbo ngani uye dzakawanda sei izvi zvinozotiudza kuti aiwa ngatidzokerei kana kuti aiwa bhiri iyi kuda mafambisirwo rakaitwa rakafambiswa zvakanaka.
Tinobva kuti paa paine kuverengwa kwepiri kwangochitarisirwa kuitwa svondo rino kwebhiri irori kana second reading zvinoreva here kuti zvichambomiswa izvozvo kusvika matanga masangana
nemameetings atiri kuita iwayo tinoimba kuti rinogona kusapinda muvhiki iro rinei nekuti isu tichiri kudzeya pamusoro paro sikuru sei patinenge tasangana nechina ndo patinenge taziva kuti tamira takaita sei.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu varumiriri vemukobha muparamende Honorable Kuka vari parunhare nestudio 7 muHarare. Komiti yehurumende inoongorora mamiriro enyaya dzechikafu munyika yelivelihoods assessment committee kana kuti ZIMLAC inoti matunhu maviri chete pamatunhu madiki makumi matanhatu emunyika ndiwo ane chikafu chinokwana kupedza mwedzi gumi nemiviri. Gwaro rakaburitswa nekomiti iyi richitarisa mwedzi wakubvumbi rinotiwo gohwo remwaka uno rakadzikira nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% kana zvichienzaniswa negohwo rakawanikwa mwedzi wapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mukugoverwa kwechikafu iye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga.
Zvinotaura kuti nyika yakatarisana nenzara huru because mukatarisa pesendeji iri kutaurwa iyi ipesendeji yakakura zvekuti 58 madistricts haana chikafu chinokwana kureva kuti senyika takatarisana nenzara yakatsvuka.
Tichitarisa nemamiriro akaita dambudziko renzara iri matunhu here anganzi anombomiswa kune matunhu ari kuda rubatsiro pane inonguva
isi maassessment zvaanoita ati achishanda nemaaverage hazvirevi kuti every household yedunhu kana dai ari kunzi ane chikafu hazvirevi kuti chikafu ichocho chiri muimba yega yega vari kusenza nemaaverage yekuti tikaona uwandu hwechibage chakakohwewa mudunhu iri chingakwane kuriritira vanhu vedunhu iroro asi hazvireve kuti vakakohwa vanopa vasina kukohwa saka munozoona kuti even mumatunhu acho ari kunzi makaguta imomo mune vanhu vanenge vachida kutopuhwa rubatsiro ndizvo ndizvone kunenge kusina uko kunogona kunge kuine dzimbawo shoma dzakakohwa zvinoenda pamberi saka zvazvinotaura ndezvekungoti almost every district rinekenge richitoda akind of a food aid kuti vanhu vasafe nenzara.
Tiri kuona kuti hurumende ichibatsirwa nemasangano akaita sana WFP neUnited Nations vari kutsvagawo rubatsiro rwavari kuti hunodiwa nekukasika. Pane zvati zvaziviswa here kuti zvati zvawanikwa?
Ina hatisati taverenga mareports yekuti pane chikafu chati chavapo here. Handingade kuti ndipe maonero angu nekuti handisati ndaona report iri kuratidza kuti pamari iya yakakumbirwa yamari yapledjwa asi chatinoroa tichitauri ndechekuti makwikwi ari kumadhona akanyanya kukura nekuti mukatarisa iyo ino Southern Africa pachie zvayo ine nzara mozoenda kunana East Africa kwana Somalia vane nzara huru sazvekare then mozoenda kuri kurwiwa dzihondo kwakadai neko kunana Middle East tichienda saka madonors iwa mamwe mamwe vanopa ndo anenge achitarisirwa kupa kwese ikoko saka zvinoreva kuti mazino chavo kuti tikwanise kuwana rwese ruyamuro rwatiri kukumbira.
Kunze kwekumirira rubatsiro irworwu zvii zvingaitwa nevanhu kuti vange vachikwanisa kurarama? Mune dzimwe nzvimbo tinonzwa vachinzi vari kuchera goridhe munzizi nezvimwe zvakadaro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwaku dzakasiyana siyana asi hwakumukwaku dzimwe dzacho dzine njodzi.
Vanga vari nyanzvi mukugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunhare kwamurehwa nestudio 7. Murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukura hundi vari zvakare gweta guru renyika amai Virginia Mabhiza vanoti chirongwa ichi chichatanga mwedzi unotevera wachikunguru. Pasi pechirongwa ichi icho chichange chitungamirwa nemadzimambo Pachaitwa misangano yekunzwa kubva kune vane hama dzakapondwa pamwe nevakashungurudzwa panguva iyi. Amai Mabhiza vaudza Taboka Ncube weStudio 7 kuti vachaita musangano nemutungamiri wemadzimambo, Mambo Muchane Kumalo, nemutevedzeri wavo, Mambo Fortune Charumbira Mangwana, vachironga kuti chirongwa ichi choitwa sei.
Zvechokwadi tichinokoordinata kuti muchiona sekunenge yabuda kudaro tange kuine matare okunzwa nyaya dzakanangana negukuraundi. Nyaya idzi dzakaparurwa nemutungamiri wedu wenyika president Emmerson Mnangagwa vachitaura iye kuti vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzegukuraundi kuitira kuti nyika tonodzwe vanhu vagarisane zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chave pedyo nekutanga. Makatarisira kuti matare aya achatanga kugara rini achizeya nyaya yekugiraundi, uyezve madzimambo muri kukurukura nawo here panyaya idzi?
Isusu sesekretarieti tatichigadzirira kuti matare aya kunzvimbo dzacho dzazvakaitikira ange achiitwa pamwedzi unotevera waJuly. Saka pari zvinezvi tiri kutarisira chaita ine musangano na Mambo wemadzimambo anova Chifu Muchana Kumalo nemutevedzeri wavo Mambo Charumbira nemusiwa 11 June, tichironga mazuva chaiwo chaiwo achange achiitwa matare aya.
Vanga vari amai Virginia Mabhiza vanove murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukuraundi, vari zvakare Gweta Guru Renyika, vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano remadzimambo, Mambo Muchane Kumalo, vaudza Studio 7 kuti vakamirira musangano uyu kuti vazive kuti vachange vachishanda sei, kunyange hazvo varivo vakatarisirwa kuti vachatungamira chirongwa ichi. Bazi reJudicial Service Commission kana kuti JSC nhasi racherechedza makore 14 kubva zvaraumbwa nedonzvo rekufambisa nyaya dzine chekuita nematare edzimosva munyika. Mutongi mukuru wedare ramagistrate amai Faith Mushure vanoti sekomishen vane zvakawanda zvavagona kuzadzisa kusvika pari nhasi. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvinhu zvatakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Chikuru ndechekuti zvoni makotsi akawedzerwa, materededzi mhosva awedzerwa kuitira kuti vanhu vanofamba kana vachibva kure vasafambe nzendo dzakakura kana dzakareba zvakanyanya kuti vakwanise kusvika materededzi mhosva. Patakatanga kwakanga kuine dare rinonzi reHigh Court ranga riri kuHarare chete nekuBulawayo, asi iye zvinezvi taane dare reHigh Court kumasvingo, taanaro zvekwaMutare, taanaro zvekuChinoyi ende uye pane zvirongwa zvekuti dare irori rizoenda kuGwanda. Saka tawedzera maHigh Court munyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutongi mukuru wematare yamagistrate amai Faith Mushure vachitaura neStudio 7. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
JSC ingazvipembedze hayo kuti iri kugona, hakungozvipo nyembe. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti justice delivery system yemuZimbabwe haisi kushanda nemazvo.
Sei muchidaro vaambofana?
Chekutanga, tiri kuona vanhu vakawanda kunyanya-nyanya vanenge vachinzi ava vanotsoropodza hurumende kana kuti kupikisa hurumende vachiwanikwa kana vane mhosva chaidzo, vachitongerwa kana kugara mujeri pasina kana umbowo huno. Takazviona izvi navaJacob Ngarivhume vakatongerwa kugara muchitorongo kwemakore matatu, asi pachinzi panga pasina kana umbowo vanonzi muchirungu chemitemo prima facie.
Pachirungu ako zvinorevawo kuti kudini izvozvo?
Zvinorevawo kuti kana mhosva isati yatobhonzi nemutongi ndinoda kuinzwa, anobotanga abvunza kuti panotombove neumbowo here ungaite kuti mhosva ikudzi panotombove nemhosva inoda kutongwa.
Pane nhau yavabata yavati electronic case management, izvozvozvo zvinoshanda sei?
Iyi nyaya electronic case management system inotinetsei pakuti iyo
zvino zvemishini yemazuvano izvi hazvina kuipa tinoti Zimbabwe ngaifambiranewo nedzimwe nyika pano pasi tichishandisawo mishina yako umhizha huriko mazuvano hwemakombiyuta ya tekinoloji asi ngatisanyeperanei Zimbabwe yakatosaririra vanhu vazhinji muZimbabwe havana nzira yekupinda mune yekushandisa zvinhu zvakadaro iyoyo vazhinji vedu ngatizive kuti kana zvikamu makumi mana kubva muzana dzevanhu vemuZimbabwe vanotogara kumaruzevha kusina kana magetsi chaiwo ndopatingazotaure zvemaindaneti nezvimwe zvakadaro kana netiweki chaiyo yekungoridza runharo zvaro kungoridzawo runhare
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachionawo zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Chikwata chevanhu vanonzi havafarire hongochani munyika chinonzi nezuro chakanoratidzira pamahofisi esangano rinomirira kodzero dzengochani regays and lesbians of Zimbabwe kana kuti girls muHarare chichida kuti sangano iri riburiswe munyika vairatidzira ava vanonzi vakasiya vanyoranyorawo chidziro chemudhuri wemahofisi aya pamwe nekunyora zvinyorwa zvinoti pasi nengochani Mlondolozi Ndlovu weStudio 7 abata vaSylvester Nyamatendedza vanovegweta resangano reGirls kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Vanhu vane chitsama vanodarika gumi vakauya pamusha pedu vachiratidza oprotesting pachirungu vachiti ivawirirani nezvinoitwa neLGBTI vanoita zvehongochani. Vakasvika vakanyoranyora chidziro chedu chokunze vakanyora kunyange gedhe redu vakamira panze vakaridza ngoma vachiimba vachiratidzira nekusagutsikana nokupikisa nezvinoitwa nezvinomirwa negirls
vanhu ava vanobva kupi nemazivirenyu maonerenyu manzurenyu
vanhu ava tina ruzivo rwakakwana uye kuti vanhu ava vabva kupi asi muvhidhiyo iri kutenderera vanoti ivo vanomiririra makereke akawanda ndozvatega zvatinazvo uye takazonomhanyarawo nauyi kumapurisa so tinovimba vemutemo vari kuita uongororo sokuti taurirwa kwavakaita kuti vachaongorora nyaya yezvizere
takatarisa zviri kuitika tingati masvondo maviri apfuura takaonawo vekereke yemethodist vachiratidzira iyo zvinezvi takuonawo izvi zvichiitika futi tingati isusu munoonawo sei magariro enyu kuti angava aine pundutso here kana kuti munofila kuva sefi here
kana tazosvika pachikamu chokunyorerana misha uye chokuthreatenana zvinhu zvinotenedzei hongu kuratidzira kwavo kwanga kusina kuipa asi maratidziro avakaita kusva pakuzonyora kuda kuputsa zvinhu zvinoshoresa munhu wese ane kodzero yokuratidzira kana achinge ane zvaanogunun'una ndinovimba semazimbabwens all have tine kodzero dzatinadzo semubumbiro remutemo wedu asi kana tichingeda kuratidzira ngatiteeri gwaro unotarirwa nenyika uye semazimbabwens tinozikamati vanhu anoda runyararo tiri vanhu anoda zvokutaurirana inonzi dialogue pachirungu kana tichinge tisingawirirani tonyatsogara pasi tonyatsoonesana totaurirana kuti tibudirini chinhu chimwe chete
Avanga vari vaSylvester Nyamatendedza vanovegweta resangano reGirls vari parunhare muHarare naMlondolozi Ndlovu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende itsva ichangobva kusarudzwa muSouth Africa iri kusangana kekutanga nechishanu chino apo mapato ezvematongerwo enyika ari kuedza kuumba hurumende yemubatanidzwa zvichitevera kushayikwa kwebato rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera izvi zvaziviswa nemutongi mukuru wematare Chief Justice Raymond Zondo mumashoko aburiswa nebazi rezvemutemo Dambudziko rekunwa nekushuta zvinodhaka rinonzi rave kuvhiringidza basa rakanaka riri kuitwa pakurwisa utachiwana hweHIV. Izvi ndezvimwezvo zviri kubuda pamisangano iri kuitwa nekomiti yeparamende yezveutano yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya yeHIV neAIDS. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezveHIV and AIDS pane mimwe yemisangano iyi wakaitwa muBulawayo, vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi munyaya dzezveutano vakati dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka riri kutekeshera zvakanyanya munyika zvekuti rave kuvhiringidza chirongwa chekurwisa utachiwana hweHIV. Vanoshanda nesangano reNational AIDS Council mumusha weGwavalanda, amai Abigail Chakalanga, vanoti vechidiki kunyanya ndivo vari kuita dambudziko iri.
Drug abuse yakanganisa vana. Lese mwana ari pachirongwa ari kumwa maARVs, akadhaka, akamwa drug riakashuta, anodhakwa, otora almost 2 to 3 days asina kuadhia kumatablets ake, saka viral load ipapo inobva yashuta.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Network of People Living with HIV, kana kuti ZNPP Plus, mudunhu reBulawayo, amai Addis Hlomani, vanoti pane zvakanaka zvakawanda zviri kuitwa nehurumende pakurwisa utachiwana hweHIV, asi izvi zvinogona kudzorerwa kumashure nekuda kwedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Vanomwa zvavo madora avo vachiita madrugs avo ipapo, they forget to take madrugs, they forget to prevent. No, ngatitaurire chokwadi, tiite zvinhu nemazvo.
Hlomani vakaudzawo musangano uyu kuti sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti kune vamwe vemachechi pamwe nevanoita zveun'anga vanomisa vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kunwa mishonga yavo vachiti vanenge varapwa nemweya mutsvene kana nenzira dzechivanhu idzi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association, vaCuthbert Nyaruvenda, vakabvuma kuti kune maprofita nevarapi vari kuita izvi.
Vanhu vazhinji vanonyeberwa chinzita kuhila nezita raJesu watopora. Hakusina chirwere mumiri, munhu otozonga achizadza vamwe kana kupesera afa. Asi kune vechivanhu kana kuti veboka randotungamirira, takatowirirana kuti hakuna atawana gwenzi rokurapa HIV. Vanhu ngavaende kuchipatara.
Dr. Ngazimulo Chuma ndiwo mukuru weAntiretroviral Clinic kana kuti Center of Excellence Pampilo Hospital. Vakatsinhurawo kukura kuri kuita dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka vakati
makanselers vanhu vanotaura nevanhu vachinzwisa maproblems avainawo vachibatsira vanhu vacho kuti vaite masolutions. Kubva pakatanga izvi zvemadrugs takazvowedzera nonzi mapsychologist. Mapsychologist anenge ari more specialized than macounselors. Saka kana tikaita vanhu vane dambudziko remadrugs vanoonekwa napsychologist.
Mukuru wenak mudunhu reBulawayo, amai Sinatra Nyati, vanoti hapasati pave kuzikanwa kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka rakakura sei munyika.
Dzimwe nguva vabereki vakashayika, dzimwe nguva vabereki vakaenda kunze kwenyika kunotsvaka mari. Vachengeti vevana zvikuru vanotadza kunyatsoiwa consistent kuti mwana atore mapiritsi ake zvakanaka. Dzimwe nguva futi vana vanongodhererawo kuti iwe hauzobereki wangu, risisi webasa, unonditaurira chii? Saka izvozvo zvinoita kuti vana varege kumwa zvakanaka mapiritsi avo.
Sangano rena richishanda pamwe nerevechidiki reSayWhat richangoparurawo ngororo yekuda kuziva kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kusanganisira kuita izvi kuchishandiswa majekiseni rakakura sei munyika, uyewo ngororo iyi ichangoparurwa mumaguta eHarare neBulawayo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vari kurarama nechirwere cheHIV munyika, miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vari kunwa mushonga wekuderedza ukasha hwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vachiti hurumende yavo yakazvipira kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Mapurisa asungawo zviuru nezviuru zvevanhu vari kunzi vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Komiti yeparamende iri kunzwa mamiriro ezvinhu munyaya dzeHIV AIDS munyika, zvikuru kuchitariswa dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka iro riri kukura munyika senzira yekuona kuti ndezvipi zvingaitwa kurwisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, vaimbo vamutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachanga vachibvunzurudzwa nevanhu vanoona nezvemajeri. Izvi zvichiitirwa kuti mutongi aoneka navaTrump vachikodzera kuti vange vachipika jeri vari kunze kana kuti vopinda mukati, zvichitevera kuwanikwa kwavo vaine mhosva svondo rapera. Tanonoka wandu we Studio 7 abata gweta va Kennedy Masiye vesangano re All Hands on Justice kuti tinzwewo maonero avo.
Hunguva Trump vachave vachi attenda iyo yatingati hearing ye inonzi ne New York probation inongove process inoitwa munhu wese anenge abatwa nemhosva kuti vaone kuti vanokodzera here kuti vawane yatingati mutongo ungaite kuti zvinhu zvireruke kwavari. Yakaita sekuda community service kana uwo imwe mapunishment asiri ekwe vaendesa kujere.
Vamasiye, izvi zvinoitwa vasungwa vose here?
Izvi zvinhu zvinoitwa nyaya dzese ende zvinhu zvinoitwa kuti pasave nemaunnecessary atikati maincarcerations kana kuti vanhu vanoendeswa kujere ivo vachikodzera kuti vapuwe mutongo kuti vaite community service kana angadzi pachirungu maalternative forms of sentencing.
Saka apa vanenge vari mudare redzimhosva.
Izvi zvichaitika yatingati virtually havazi kupinda mudare recourt, havazi kupinda mucourt, vari kuitwa patingati pazoom kana kuti virtually vari kwavanenge vari because iri danu iri harinei zvakanyanya nekuti vave vachi pinda mukoti jaji haripo because ritenge richiitwa ne maofficials anoita senge masocial workers anenge achizopawo marecommendations kudare kuti zvaanenge vaonawo kuti anowo vaTrump munhu akamira so and iwo maonero avo vanokwanisa kuti vaTrump nangu vakazobatwa nechi nedzimo mhosva vanokwanisa kunzi vaite atingati maalternative sentencing iyayo in terms of court guidelines.
Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas naTanonoka Wande weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi vashamarari. Ndiitwa Efalo Hobe. Ndirimuno muSouth Africa. Ndekuda kwenhamo nekushaya mapresidenti anotonga zvifeye munyika medu. Tine mapresidenti anotonga nedemo anotaura zvina. Hanzi kana usina chokwidza, kwidza bhurugwa rako. Unoonawo zvine musoro here izvo zvavanotaura. Asi tandoziva one day gwenzi rakasungirwa mbudzi richapfuta. Rikashaya chadzima moto kana kuti achaikurira ipapa ikabva yatsvirapa. Negwenzi rairo rairi kudya mbudzi yacho iyoyo. Havatora zvina basa pfavara munangagwa nanachiwenga vachiswera kufundidzira vanhu pane kuti vake nyika ivakuswera kufunga kuti tingavhundidzira vanhu sei kana kuti tingabirira mavhoti sei. Ndo zvavari kungofunga izvozvi pavari.
Ndoda kungotaurawo nyaya iri kuzvishavane. Kuzvishavane uko kumimosa uko kumimosa maini kambani iri kuzvishavane kwaita wori. Studio 7 tibatsireiwo pamobata nyaya dzewori. Batai nyaya dziri pamimosa apo panyanya kuita wori. Macontractors asi kupiwa mari dzavo dzakakwana especially FC Platinum. Tibatsireiwo Studio 7 kubata vandiyamba vandiyamba general manager vatibatsire. Hatina simba rekuti tivaone tibatsireiwo Studio 7 tatenda.
Hagara muno muZimbabwe kuti tichakundikana iri kuiwa hana achadi munzara rekuru vanokwanisa kuikunda nokuti chiripo ndechekuti vari pachibage chiri kuuya kusuno sekumakonde kuno sabwa anogona kuva nevanhu vanosvika kuona kuma75 anogona kupuwa masaga 4 echibage odzishiya vanhu avo uye pamasaga acho 4 ivaanopiwa anozibvakakana makaunganidzana mukaita masaga aga panogona kuona vanhu 10 monzibvise ma10 cents $ patransport ndo zviri kuno vosaga regarigari kuita dhora asi hurumende iri kutaura kuti aiwa hatisi kubhadharisa vati kuno kuvanhu macancelors acho nemachairmen vari kubhadharisa madhora pavasaga regarega.
Makadii paStudio 7 ana mukoma Blessing ana mukoma Jonga. Aiwa tinotenda hedu tinotenda neupdate yese muri kutipa tinotenda. Ndoda hangu kutaura pamusoro peelection yeSouth Africa inini ndandoda kutaura nezvayo kuti iyo macoalition acho magovernment vatransition avanoda kugadzira ngaabvira angosiyana nayo ANC yacho ana EFF ana MK ngaabvira asiyana naye Ramaphosa ndimunhu akatoomesera muno muZimbabwe kuti tiita izvezvi zvitiri patiri ngaarege.
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nezveukama hweZimbabwe neRussia uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Taboka Ncube.